Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro zvita 26/2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana uri muZimbabwe ukaita zvekutuka nyika yako uchikurudzira dzimwe nyika dzakafanana neAmerica kana kuti neBritain kuti vaise masanctions kunyika yako yeZimbabwe uri chizvarwa cheZimbabwe, inenge iri mhosva iyoyo.
Hurumende yovandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Asi vanopikisa vanoti
dambudziko rataita muZimbabwe dambudziko rehurumende yaita shave rekupasa mitemo yodzvinyirira kodzero dzevanhu, inotora kodzero dzevanhu, inotidzosa mune nyaya dzakaenderwa nevanhu kuhondo.
Zimbabwe Electoral Commission yopa mutungamiri wenyika gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabva kuzororo nhasi kuzogamuchidzwa gwaro rekuganirwa kwemiganhu munzvimbo dzekuvhotera kana kuti Preliminary Delimitation Report kubva kuna sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavaita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vazivisa kuti sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. Vacharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende uko kwarichazeyewa mukati memazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba, vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President together with the acting president was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Donzo rokusangana nemutungamiriri wenyika nevakafano bata chigaro chavo vari pazororo kunga kuri kuvasvitsa gwaro re-preliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupiwa kune mutungamiri wenyika chete, izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva pazororo.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro re-preliminary report, rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuzororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vanga vari pachiitiko chanhasi vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Lizka. Even an acting president is allowed by law.
Hava Maduku anofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kupasisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa maboundary matsva by-election. Maboundary iwawo edelimitation anofanira kunge akaitwa paine mwedzi 6 kuenda mberi. Saka vavezeki kushandisa maboundary manyuwas. Dene taa kumanikizwa kushandisa maboundary ataka shandisa muna 2008.
Vatio gwaru ranyori wanawachara amba arisikuta ura chokwadi kutipanodi wa mazirae basa manomwe kutipamuna ngagwa waendese gwaru ili kuparamende vachiti mchemo unongoti mazira manomwe jisine kutipa zororo ere kana kutimugovera kana shondo.
Mbumbiro re mchemo kana mbumbiro re mchemo rigati jayi. Rino taura weekend, rino taura ze kana public holiday. Saka tunofana kutanga kuverenga mazuva 7 kubva mangwana. Musi wa 2 January inofana kunge yatoleiwa before parliament. Zvitaura kuti parliament panofana kuita mukana wekuti president vasvitse kuparliament by 2 January. Hazvitaura hazvo kuti parliament inofana kugara pasi.
Muchauri werimwe sangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Eva Joy Chidindi vanoshora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri neZEC.
Ini zvinhu zvinofanira kungoitwa pajekerere kwete kuti zviitwe pachiwande wande kana kuti pachivande nekuti zvinotitawo kuti tifunge kuti pane uhore hwakuitika kwangu wakutsvaga maallowance ekuti vanhu vadye zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kuganhurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achaziya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa ZEC kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuramba ichidzika mitemo yavanoti iri kudzorera nyika kuutongi hwakafanana neweRhodesia. Izvi zvinotevera danho rehurumende rekuburitsa bepanhau rayo reGovernment Gazette bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Bill ichiti vose vanenge vabatwa nemhosva dzinonzi ndedzekutengesa nyika nekufukura hapwa vatorerwe ugaro hwemunyika kana kuti citizenship. Vanhu vanenge vabatwa nemhosva vanorambidzwawo kuvhota nekukwikwidza musarudzo kwemakore mashanu. Asi vachitaura neStudio 7, muteedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hapana chakaipa pamutemo uyu.
Tiri kuita amendment yemutemo wagara uripo kudhara weCriminal Law Codification Act. Ndoo watiri kuwedzera mutemo wokuti kana uri muZimbabweni ukaita zvekutuka nyika yako uchikurudzira dzimwe nyika dzakafanana neAmerica kana kuti neBritain kuti vaise masanctions kunyika yako yeZimbabwe uri chizvarwa cheZimbabwe inenge iri mhosva iyoyo. Izvi hazvisi zvekutanga kuitika muZimbabwe chete asi kune nyika dzakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo vaparadza.
America inotori nemutemo wakaomarara chaizvo wePatriotic Act wacho yeLogan Act uri kuAmerica uko wokutoti kana uri muAmerican haufani kunge uchinyomba nyika yako sezvatinoona zvichiitika muZimbabwe munomu. Kune veopposition vakawanda vanoita zvokunyomba nyika. Zvino kana uri muZimbabwe uchinyomba nyika yako unenge uchida kuita sei? Saka ndoo mutemo watiri kugadzira iwowo uchapinda manje manje muparlamenti.
Munotarisira kuti uchaendeswa kudare reparamende rini?
Ndofungidzira kuti pari kuvhura parlamenti muna January kana February tichange tichigara pasi kugadzira mutemo iyoyo tichita amendment iyoyo kumutemo uriko weCriminal Act wandataura kudhara uyu. Saka vese avo vanga vajaira zvekunyomba nyika vachitengesa nyika zvinenge zvapera izvozvo. Saka ndozvatiri kuvayambira tichiita izvozvo.
Asika vanopikisa vaparadza vari kuti hurumende haisi kuda kana munhu mumwe chete zvake anenge achishora zvainenge ichiita, kungave kunyaya dzeuori kana kutadza kutungamira, yoshandisa mitemo yakadai. Nekuti kuAmerica kwacho mutemo uyu weLogan Act haushande sezviri kuitwa kuZimbabwe uko.
Usada kunyepera vanhu. Isusu mutemo watiri kuisa hausi mutemo wokudzivirira hurumende, mutemo wokudzivirira nyika. Hatina kuti isu vanhu vanoshoropodza hurumende havafani kushoropodza hurumende. Chati ngavarege kushoropodza nyika. Hakuna muamerikani anoshoropodza Amerika, hakuna zvakadaro.
Inga tinoona wani vaBiden vachishorwa zvikuru pasina kana asungwa.
Yes, vanogona kushoropodza hurumende yavo Biden kana chii kana Trump, kwete nyika. Ndio mutemo watiri kuisa isusu kuno kuZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kutiwo rimwe dambudziko guru muZimbabwe inyaya yekuti Matare kana achitonga haaite samutongi gava, asi anotarisa kuti wabuda mbamani. Nekudaro anenge angosungwa nehurumende anonyimwa kana mukana wekubhadhara mari yechibatiso chaiwo kana kutogariswa mujeri kwenguva yakareba. Asi izvo anoti handizvo zvinoitika muAmerica, mune matare akazvimirira.
Kuno kuZimbabwe government haindafie mumatare, vanoita zvavo tichita zvedu. Ndosaka tine inonzi separation of power muconstitution yedu, parliament, judiciary neexecutive. Saka handizive kuti mafungiro iwawo anobva kupi ekufungidzira kuti president vamunangagwa uku vachitonga hurumende vonzivwa ndo vanotonga futi matare. Hakuna zvakadaro kuno.
Muteedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo mumwe akafanobata chigaro chemuteedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vatendai BT.
Dambudziko rataita muZimbabwe idambudziko rehurumende yaita shave rekupasa mitemo inodzvinyirira kodzero dzevanhu, inotora kodzero dzevanhu, inotidzosa mune nyaya dzakaenderwa nevanhu kuhundu. Vhiki yapfuura iyi vakambundikidza kuti vapase PVO Act muParliament. Iko zvino vauya nechimutemo ichi checriminal codification act.
Ndezvipi zvimwe zvamusiri kuwirirana nazvo zviri mubhiriri vabiti?
Munhu akataura kunze zvinofungidzwa nehurumende kuti zvashora hurumende yatokukanganisa. Asi munhu anotaura ka vanhu vanonyora pamatwitter inonzi freedom of expression. Munhu ane kodzero yekurumbidza nekuchengetedza nyika yake. Asi munhu ane kodzero zvakare yekushora pakanganiswa nehurumende. Uyu mutemo uyu hau separate between inonzi pachirungu objective criticism of a government nekukanganisa nyika. Hauna distinction between objective criticism protected by the constitution and what they deem to be an act of war.
Asi kavari kuti mitemo yakada kudai iriko kana kuno kuAmerica vachipa muenzaniso weLogan Act.
Logan Act yavanotaura yekuAmerica yaitaura nezve act of war. Ukanonegotiata nemhandu uri kunze kweAmerica wakanganisa, but mutemo wekuma 1800. So hazvikombeke nanhasi. So tinoshora kuda kushandisa zvimutemo zvisina musoro zvaishandiswa naSmith kudzvinyirira kodzero yevanhu.
Zvii zvamunotarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende vabiti?
Zvinodikanwa chete muZimbabwe kuti muve nerunyararo, kuti muve nefree and fair election. Vanhu vosarudza mutungamiri wavanoda. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vava nemabasa. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vadye vachiguta, vachirima, vanoenda kumafektori, kwete zvokuti haurareba uchitsvaga kuti vanhu ava ngovafikise sei. Vanhu vacho vachitambudzika, hakuna magetsi, vanhu vari kugeza mabhaketi, migwagwa, mapothol. Pane kuti ugadzirise izvozvo izvo, wakuita basa rekudzvanyirira vanhu zvaingoitwa naSmith. So mutemo uyu mutemo uri unconstitutional, mutemo uri fascist, and mutemo usingalasti nekuti hauna legitimacy.
Mumwe akafanobata chigaro chemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaTendai Biti vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kurara mumitsetse mirefu ndokutambira Kisimusi paboda rePlumtree sezvo vanhu vaienda kumusha vachibva kuBotswana, South Africa neNamibia vainge vakawandisa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vaive mavhu nemarara pamukanwe ramukwebana nePlumtree kubva chishanu kusvika nezviro mangwanani. Izvo zvakaita kuti vamwe vatadze kunobatana nehama neshamwari kutambira Kisimusi kumusha sechaive chishuviro chavo. Mumwe akaita rombo rakaipa ndevatsanangurai gandava avo vashora zvikuru vashandi vepamabhodha enyika mbiri idzi nekusawedzera nguva yekushanda, kunyanga zvo zvainge zviri pachena kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka.
Pandakasvika ipapo the queue was more than 2 kilometers long yemota dzaikurosa paborder. Havasi kuita 24 hours, saka it was very frustrating kukurosa paborder ipapo because takapedza, saka vaboda vari kufrustrate dai vakaramba vachiita ma 24 hours avamboita kudhara.
Vati vamwe vakaita rombo rakanaka rekudarika vakanga vamhanyisa motokari mumigwagwa nekuda kuedza kubata nguva.
Saka zvaiva zvichityora mapfupa zvochose because takanga tisingakwanisi kufamba zvakanaka. Vanhu vaizoita overspeed vakuenda manje kuitira kuti vabate time yavakanga vamborasa vaboda.
Vauta pambai avo vanobva kubwera vanoti kunyemwenutswa kwemitemo yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19 kwakapa kuti vanhu vakawanda varonge nzendo dzekuenda kumusha.
So munhu anenge akuita puresha kuti adida kunzana anobatanawo nechi nevana nemhuri nehama neshamwari pazuva rakanaka rakadai zuva reKrisimusi.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemagaruro evanhu vaPeter Makamure.
Vazhinji havana kukwanisa kufamba kana nyaya dzekovid, but now nenyekuti zvinezvinzwa free ndo pavaya kufamba manje vachitombonoona hama kana kuti munhu anga ane musha wake waakuinda kumbonoona pamusha pangu pakamira sei nekunovabereki bcause anga atora nguva yakareba asina kuinda kumusha. Yeah, that's the reason why a lot of people have gone, but otherwise hakusikuenda kunoonana, but kungoenda kuti asa ine time yakareba tisina kuinda 2019 2020 2021 now 24 years tosvika kumusha.
Vatrimo Musindo avo vanoshandira kuVindhuku kuNamibia vati vanogara kuSouth Africa vari kushandisa boda rePlumtree sezvo kuBeitbridge kuine mbiri yekuzara vanhu.
Bridge inenge iri complete, inenge iri most of the time for Christmas area. So many guys they end up diverting the routes coming via Botswana. It's not time they'll be being delayed at the border. So vanenge vava kudivert ma routes doyo nekuri fast kunenge kuri too much. Yes, but the determinants zvanozva kuno kutati kuine via wanda wei yekuno ramakwana kuno boda ndi ramakwana kuti isati traffic vari pano kuchija border kuti ite at least 24 hours.
Mukuru weBorder Management Authority muSouth Africa Dr. Mike Masiapato vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vainge vadarika pamukanwa weBeitbridge kuenda kuZimbabwe kubva musvechishanu kusvika mugovera chete. Mumwe anoshanda kumabhazi ekwamangongongo Motorways anofamba pakati peHarare neFrancistown vaMartin Mvumbani vati rwendo rumwe chete rwaigona kuvapa mari iri pakati pezviuru makumi mana nezviuru makumi mashanu sezvo mabhazi ainge akazara.
Abasi rangu riraichi ndanga riri nani musina marondo avanhu vakaenda kumusha makuru anotambosandira kumijana asfanani something chapinda mukambani asfanani izvo muswa 2024 mabhazi angachizara isi ya ndazvondera mbiri mona gore rino dzashanda ndazvondera mbiri.
Hatina kukwanisa kubata vanotaurira vanoona nezvemabhodha kunyika mbiri idzi kuti tinzwe kuti sei vasina kuvhura mabhodha kwenguva yakareba sezvo zvainge zviri pachena kuti vanhu vaizviwandisa panguva yezororo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti yadonhedza ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine padyo nenhandare yendege yemauto munyika iyi kuchamhembe kwayo. Nhandare iyi iri mudunhu reSaratov yakamborwiswa zvakare neUkraine musi wa5 mwedzi uno. Mutungamiri we Ukraine va Volodymyr Zelensky mumashoko avo pakisimusi nezuro vakati vanhu vemunyika mavo vanofanira kuramba vakashinga vakatenda mauto ari kudzivirira nyika iyi kubva kumauto eRussia. Vachitaura pane penyuro yeRussia 1 yehurumende yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakati vakagadzirira kuita nhaurirano nenyika dzose dziri muhondo iyi, asi vakati Ukraine nenyika dziri mugungano reNATO dziri kuitsigira dziri kuramba kuita nhaurirano. Asi Ukraine inoti Russia ndiyo isiri kuda kuita nhaurirano. Vachitaurawo kumuzinda wavo weVatican, Pope Francis vakati hondo iyi haina nematuro ose uye inofanira kumiswa. Chikwata chehurumende yeEthiopia chinonzi chiri munzira kuenda kudunhu reTigray iro riri pasi pevakaipandukira. Hurumende nevakaipandukira ava vatenderana kuumba chikwata kubva kumapato ose chekuona kuti hapana kurwisana, kuona kuti chibvumirano cherunyararo chakanyoriranwa muna mbudzi chazadzikiswa. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafa kunyanya mudunhu reTigray muhondo iyi. America inoti vanhu vanogona kusvika zviuru mazana mashanu kana kuti chidimbu chemiriyoni vakafa muhondo iyi, asi vamwe vanoti vanhu zana rezviuru kana kuti 100,000 ndivo vakafa. Hondo iyi yakatanga muna mbudzi 2020 mushure mekunge mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira mauto kudunhu reTigray vachipomera mhosva chikwata cheTigray People's Liberation Front mhosva yekurwisa mauto avo. Mativi ose muhondo iyi anonzi ari kupara mhosva dzehondo dzinogona kuti vaendeswe kumatare eUnited Nations. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu mubasa ravo vari kurwara nematenda ari kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chaora kana kuti food poisoning. Izvi zvinonziwo idambudziko rakakura nevamwe vanoona nyaya dzezveutano zvawedzerwawo nedambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika yose. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Mwenyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti vanhu vakawanda vave kurwara nezvirwere zvemudumbu zviri kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chava kuipa nekuda kwekusachengetedzwa zvakanaka, sezvo mafiriji akawanda asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi.
Nekupisa kwakuri kuita chikafu hachitane kuora zvakare itasana ine nhau yekuendaenda kuita magetsi mumadhorobha muzvotaridza kuti chikafu chiri kukurumidza kushanda chikurumidza kuora. Saka vanhu vanozodya chikafu chisina kuita zvakanaka vanodya chikafu chakaora chisina kunyatsa kuita zvakanaka vatanga kurwara nezvirwere zvemudumbu zvatinoona zvakaita sana diarrhea nana cholera vanotyirwa kuti vanokwanisa kunge vachiwedzera. Vanhu vanenge vachidya makeke akawanda nezvikafu zvakasiyana siyana. Zvatinokurudzira kuti vanhu ngavageze maoko, vazoshambidze, muchengetedze chikafu chenyu, muchigezewo futi zvakare.
Vatiwo miriwo inodyiwa iri mimbishi nemichero yese zvayo ngaigezwe nemvura yakachena kudzivirira chirwere chemanyoka.
Kana ari masaladi kune avo vanenge vachibika pamichato pamapati, tinoti nyatsogezai mavegetables, gezai miriwo yedu yatichange tichishandisa pamabiko edu kuti vanhu vadye chikafu chakachena. Satiri kukurudzira kuti utano wedu ngatiwedzere kusanitiza, ngatiitei geza maoko, tiite zvakare kuitira kuti vanhu vasarware nezvirwere zvemadhairiya nekurutsa.
Nyanzvi yeutano inoshanda iri pasi pekanzuru yeHarare vaJohn Manyara vakurudzirawo zvakare kuti vanhu vamhanare kumahofisi avo kana varwariswa mudumbu vakatenga chikafu.
Zvine njodzi chaiyo yakakura kuutano hwevanhu. Tinosvikira pakudzivhara kusvikira vakomplaya nemaminimum health requirements iwaya. Asi tinewozve dzimwe nzvimbo kana kuti mafood outlets ariko shanda zvisiri pamutemo ma illegal operations iwayo hati tinotokurudzira kuti avharwe uye tinenge tichitopa kune mapurisa kuti ngavavhare nekuti nzvimbo idzodzo hadzina zvikwanisiro zvinoita kuti vagone kuoperata zvisingaisi vanhu veruzhinji panjodzi.
Vamanyara vakurudzira vanhu kuti vasatenge chikafu panzvimbo dzisina kushambidzika.
Uye tinokurudzira veruzhinji kuti vasashandisa nzvimbo idzodzo, vasadya kana kutenga chikafu kubva kunzvimbo dzakadaro.
Vanomirira sangano rechitungiza Resident Trust muzvare Diana Kuvheya vanoti vakatombonetsana nevamwe vanotengesa nyama muchitoro vatengeserwa nyama yakaora.
Vamwe vakazotengeswa nyama, vamwe vakatonetsana nyama, vatengeserwa nyama, nyama yasvika kumberi konikwa yakubuda honya nauti iri kupuma furu. Ehe, zvese izvozvo nyaya fish. Iko zvinezvi zvandaona vanhu havachatombotenga zvinhu zviri fresh zvakaita sefish dziri fresh fresh, vakutongotenga zvinhu zvimatindi fish, madried fish dziya dzine salt ndo dziri kunyanyotengwa. Saka tingangotaura kuti ratove dambudziko rekuti tidye zvinhu zviri fresh.
Muzvare Kuvheya vanoti vakambonyorera kambani yemagetsi yezesa tsamba kuti ivape nguva dzinotarisirwa kuuya nekuenda kwemagetsi asi hapana chakabuda.
Wrote kuZETDC tichikumbiro schedule yekudzimwa kwemagetsi so that we can properly organize our lives, but they refused. Saka ndopane nyaya, saka our lives are not well at all.
Ko munhu anoziva sei kuti adya chikafu chinenge chisina kunaka? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kazhinji anonzwa kuda kurutsa, kuita manyoka anenge mvura, kunzwa mudumbu kana kudziya muviri. Izvi zvinokwanisa kuitika kwapera maawa mashoma munhu achangopedza kudya chikafu ichi. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunoona chiremba kana vakaramba vachirutsa, kuita tsvina ine ropa, tamanyoka kwemazuva matatu kana kurwadziwa mudumbu zvakanyanyisa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana matanhatu 600,000 kana kuti munhu mumwe chete kubva mugumi vanorwara nemudumbu mushure mokunge vadya chikafu chisina kunaka. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana mana nemakumi maviri 420,000 vanofa pagore nematenda emudumbu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa mamiriro ange akaita gore ra2020 muchirongwa chamunenge muchipakurirwa naIvan Zininga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yapa mutungamiri wenyika gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo dzegore rinouya kana kuti preliminary delimitation report. Hurumende yopomerwa mhosva yekudzosera nyika kuutongi hwakafanana neweRhodesia kuburikidza nemitemo inonzi yakanangana nevanopikisa, ichidzosera kumashure zvakarwirwa hondo yerusununguko. Asi hurumende inoti mashoko aya ndeyemugodzi matsuro. Vamwe vanhu votambira Kisimusi pabhodha rePlumtree. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina PJ munhau dzeIsindebele.